Dreamy Marvelous mchanganya huye ndichiti hei no misoro ye na uzeluza nasi mufuro gunya na 2019. Mune mamwe maguta mu South Africa amuna kumira zvakanaka nenyaya yemhirizhonga iri kukonzerwa nezvizvarwa zvenyika iyi zvinonzi zviri kurwisa zvizvarwa zvekune dzimwe nyika. Vamwe vochema-chema nekubvumidzwa kwezano PF kufora muguta reHarare ichishora zvirango zvakatenderwa vakuru venyika kunyangwe MDC iri kurambidzwa kuratidzira. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vari kutarisirwa kutaura pagungano iri. Meya weguta rechitungwiza orohwa nevanofungidzirwa kuti vatsigirire zano PF mushure mekumisa basa munyori mukuru weguta iri. Remangwana renhabvu munyika harina kumira zvakanaka sezvo zvikwereti zvotenderera pamusoro pezifa semagora. Muchirongwa cheLivetalk naHCM tiri kutarisa kusagadzikana kuri muSouth Africa zvichitevera kushungurudzwa kuri kuitwa vatyairi vemagonyeti uye kuputswa kwezvitoro nezvizvarwa zvisiri zveSouth Africa. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panhamba dzedu dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM, 4930-6040 ne-15460 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 7270 ne-9885 shortwave. Musakanganwa kufarira Facebook page yedu yeVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire pafacebook page yedu.